Vamunanga gwavati ZANU PF iri kuenderera mberi nezvirongwa zvayo zvekuvaka nyika uye ichatsigira vana veZimbabwe pane zvese zvavanoda.
That the party is indeed alive and kicking and united, and the party is on the move.
Senzo inongofamba
vati musangano wegore rino wabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzira mugwagwa, kuvaka zvikoro nezvimwe, uye vanoda kuti vana veZimbabwe vararame upenyu hwakanaka. Vati ZANU PF inoda kuti nyika iite sarudzo dzakachena, uye sarudzo dzemubato ravo dzinofanira kuitwa zvakachena kana nyika ichifanira kuita sarudzo dzakachena. Vamunangagwa vati ZANU PF yatotanga rwendo rwekukunda musarudzo dza2023, uye sarudzo idzi hadzifaniri kutomboita gakava nekuti vachakunda zvine mutsindo. Vati musangano wavo wabuda nezvisungo zvinofanira kutevedzwa nehurumende mubhajeti rayo regore rino. Vati vanofara chose kuti vakakokwa kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze uri kuitwa kuGlasgow kutanga mangwana, uko vati vachasangana nevatungamiriri venyika dzakaita seBritain, India nedzimwe.
Boris Johnson, and he indicated he might meet me in Glasgow one-on-one, as well as other leaders like the Prime Minister of India and others. We'll be meeting them.
Rwendo rwavamunangagwa mangwana runoitika mushure mumakore anodarika makumi maviri pasina mutungamiriri weZimbabwe aenda kuEurope nekuda kwezvirango zveupfumi zvavakatemerwa nevamwe vavo nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu nekuita sarudzo dzakasviba nezvimwe. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Petsai Ruhanya vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kufarira kuenda kuGlasgow chete asi kuuya nezvinhu zvinobatsira nyika.
Tinokosha nechekuti vanobva nei kana vaenda kuGlasgow ikoko. Izvezvi vari kuenda kuGlasgow asi muno munyika mavo vanhu havana kusungunuka kuratidzira. Ndaona vamwe varungu vanga vachiratidza vachiti kwai tiri welcome vamunangagwa, but munyika mavo muno tinoona parenda yatamisa kuenda kundoonana nevanhu murunyararo. Vanotema miti, vanhu vezanu vachiisa marodhi, vanhu vanorohwa, hapana anofunga. Saka zvinhu zvavo zvese izvi havana kusiyana nezvaitwa nenguva yamugabe.
Panyaya yesarudzo varohanya vati bato reZANU PF rinofanira kubuda pachena kuti richakunda sei iro richitadza kuita sarudzo dzakachena mubato iri.
Izvezvi vari kutaura zvokuunda maelection asi vakabvana mabielection vachiti kwai kune COVID, asi vaita ziconference ravo rino murwi nomurwi nemasvinga masvinga evanhu. Saka chavanoti kuhwina maelection chii, vanofanira kubuda pachena kuti vachabira maelection zvino mutsindo, nokuti maelection ejekerera havakwanisi kuaita.
Zvimwe zvisungo zvabuda musangano wanhasi ndezvekuti vamunangagwa ndivo vachamirira ZANU PF musarudzo dzemutungamiriri wenyika muna 2023, uye kuti ZANU PF ndiro bato chete rinokwanisa kumirira vana veZimbabwe. Kunyange hazvo ZANU PF yabuda nechisungo chakadai, kune vamwe mubato iri vari kuti vamunangagwa havafaniri kukwikwidza musarudzo dza2023 sezvo vachembera vachiti ZANU PF inofanirwa kumirirwa musarudzo yemutungamiriri wenyika nemunhu asati achembera. Mubato iri mune kudhonzerana masimba, vamwe vachitsigira mutevedzeri wavamunangagwa vaConstantine Chiwenga, vamwe vachitsigiravo ivo vamunangagwa. Imwe nhengo yeZANU PF vaSaibeth Musengezi vakatokwidza nyaya yavo kumatare vachiti vamunangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo webato iri kuti vatungamirire ZANU PF. Dare harisati rapa mutongo waro panyaya iyi. Imwe nhengo yeZANU PF uye vari muzvinabhizimisi vaCaleb Dengu vakaburitsa bhuku rinotaura pamusoro penyaya yekuti vamunangagwa vasakwikwidza musarudzo sa2023 vachiti vava mukweguri. Vakafanira kubata chigaro chemutauri weZANU PF vaMike Bima vatiwo musangano wanhasi waita chisungo chekurwisa uore. Vatiwo ZANU PF yaakumba mapazi kunze kwenyika kana kuti madiaspora branches. Musangano weZANU PF National People's Conference wapera nhasi kuBindura kumaShonaland Central. Ndakamirira Studio 7 kuBindura, ndini Godwin Mangwiro.